DC Alliance, Turkish Army, Takaita survey my 12 provinces. Awo akatunga nengwa nema Secretary of Education province. Ichizika wenda ku district, ichizika wenda ku mabranch. Ma province AC ari 12 sana sarari ni Bulawayo. Kakao ngoro ratikaona kutapana zirikudzidziswa. Maticha ari kuramwa. Chokwadi zvikoro zvakavhurwa misuo kwete education hakuna. Fundo yemandorokwati hakuna, vana vari ngotamba vega. Izvo zvinoti tichitsaa nokuti zvichakonzera kuti COVID-19 isimuke zvikurusa kubva kuvana vari ngotamba vasingabatsirwi. Headmaster nadeputy ndivo vari kumanya-manya vachigadzisa vana. Pandakaenda zvakare kumabhodhi ndikaona kuti vana vari kufa nenzara. Hapana chiri kuita, vabereki vanga vasina kugadzira. Inhamo chete.
Saka imi makaona kuti chii chakonzera dambudziko irori?
Chakonzera kudaro, hurumende yakadai nzira lockdown forever yaistenda. Mangwana ika zvikoro zvivhurwe, vabereki vakabva vakanganisa kuti vobata pati. Zvakare maticha ane dambudziko ravo remari yegore rimwe ari kuda 550 usa. Asi hurumende iri kungoti havaiti, asi mari zhinji ichimanya ichibiwa. Saka tiri kuona kuti hurumende haina kuita nozi consultation, haina kumbowana mataura nemastakeholders.
Saka zvinhu zvamunotidai zvaitwa kugadzirisa dambudziko irori?
Iye zvinezvi tiri kuti isuwe DC Alliance kuti education yevana iendere mberi, chizova bundube mangwana vana vaite mutungamiri wakanaka. Hurumende ngaimedze kuzvida zvichitofanira kuti apride. Vadane inclusive stakeholders meeting, mateachers trade unions, current teachers association, political parties, civic organization vanodhila necivic education necovid-19 nevamwe vese vanoonekwa vachibatsira kuti tienderere mberi. Zvino ZANU PF government yanangagwa ine nharo, havasi vhongengengi.